Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira repvo bill mudunhu reHarare wakanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf. Asi vezanu pf mudunhu reHarare vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo musangano uyu wakanganiswa nevana veZimbabwe kwete nebato rezvematongerwo enyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatenda ibiti vanokwira kudare reHigh Court vachipikisa mutemo uri kushandiswa kusunga vanhu vari kunze vari kuchinja mari zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations kana kuti PVO bill wanga uchiitirwa muHarare nhasi wasiyirwa panzira uchangotanga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato rezanu pf vatanga kuimba vachiita ruzha. Izvi zvinonzi zvaitika mushure mekunge mutauri wechitanhatu apowo pfungwa dzake achipikisa bhiri iri, asi vashanu vanga vatanga kutaura vanga vachitsigira bhiri iri. Nhasi ranga riri iro zuva rekupedzisira rekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri iri pamwe nerimwe bhiri revakaremara. Aka akasike kutanga kuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu pf vakanganise misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri repvo iri sezvo svondo rino zvakaitika zvakare kumasvingo nekuchinhoyi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha South mudare reparamende vajohn Cooker.
Zuva ranhasi ranga rizuva rekupedzisira pamapublic hearings atati kuita takuisa nebhiri retvo ranga richitwa paambassador hotel, asi harina kuzokwanisa kupera mune zvakanaka nechinangwa chekuti pazoita kuziringana nekusanzwisisana kwevanhu vanga vauya kupvo bill racho. Saka chaitika ndechekuti tichingotanga paita vaviri vatatu vataurawo mapoints avo maererano nepvo bill, then kwozotopazoita umwe mutauro akawana mukana wekutaurawo nezvebhiri iroro. Saka paataura anga achitaura achirerejeta kuti hai ndine zvikonzero zvandinazvo zvinoita kuti bhiri ringarisaenda mberi, ndo panga patanga ruzhani mheremhere zvekuti takunga takwanisa kunzwanana nekuti panga pane mende vanhu vanga vabuda zvekutoti muhoo yatatiitira vamwe vatadza kupinda vanga vakatomira pasi. Ndo paita kuti bhiri iroro ridzo rakanselewa nenyaya yekuti vamwe vatozopedzisira vaakutoimba mukati imomo, izvo zvatoikanganisa kuti tiendere mberi nebasa redu.
Saka kukanzurwa kwaitwa musangano uyu kwakurevei mune tarisiro yekuti muchauita zvakare here kana kuti zvatopera muHarare?
Zvinoita muzuva ranhasi ndezvekuti zvinenge zvapera muzuva ranhasi, asi nesekomiti tinozogara pasi then tinenge takurongawo sedare kuti what would be way forward.
Pane vamwe vari kufungidzira kuti vakanganisa musangano uyu vangadai vari nhengo dzezanu pf, imiwo sekomiti mune maonero amaita here?
Zvazvinoita ndezvekuti patinobedzera mabhiri aya kuti vanhu vazova zvepafungwa dzavo, kutanga hatitenderi kuti vanhu vange vauye vakapfeka rigalira, uyezve isusu vanhu vanenge vachitenderera tinobva kumaconstituensi akasiyana-siyana hatingazvizivi vanhu vanenge vari vemuHarare kuti ava ndive bato rakati kana kuti rakati, izvi vanenge vasina kupfeka zvipfeko zvavo zvinoratidza mapato avanobva.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha South muparamende vajohn Cooker vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo nengwe yewe chidiki vezano PF mudunu reharare wa Alex Kandishaya. Avanuti urongwa uu wanga usinei ne mapato yeshe matwenge ruwe nyika asukuti vanawe Zimbabwe ni kudaro hawa uoni panopinda batoravo pachitiko ichi.
Panonzi varuta kudiscuss kwa biu. Hapa uye muna achizi ndewe bato iri kana ii. Pano uya muna achizi zaru wa Zimbabwe. Asizi meiti kandikuri zaru wa Zimbabwe kongu wa yagareba. Zashandisi kwa mazita ni mabandiko akazumireka kuenda kwa mchaka mari kune zimwe nyika. Wenyepa kuti mari za tiri kutuaka ndeze kubibadarira mirira mari za isikoro. Wenyepa kuti mari za tiri kutuaka ndeze kuchira suzerani. Kwa ono zono tarisa mari zia nige kutishandisi kwa kupawe zi matonze zi nyika. Zino wa nyezi mbabu ya wangu wa kitaiwa. Kana zuriku yitu kwa ni mabandika akazumirira zuripa chena. Wano chikei kutipaite mtemo ono wa tarisa. Mtemo ono waka reduka. Unongo titizi yuse kuti yori redi yesu diosezi ineta zirikova na hongo. Mari yako ne wana kutu huyo ono wana hili mari. Saka seti pomeru wako wazinoita. Zinongo rewa kuti chese chinoita nite kuchende kwa kujika ya Zimbabwe. Sino pomeru wako jiza anabia. Chese chinoitwa nekusawa anubarifu. Sino rewa mbeche opo kusiru. Saka hakuna wanweza anabia kwa hita shakarabu. Sisi waro wa Zimbabwe.
Asipani shachaka ipa ere wakandisha ya kutivano. Wapane mukana. Ane pfungwa ya kutigira biri. Ne ane pfungwa ya kupikisa. Zoo ita kutumusangana ufambe wano wachipana mikana.
Zinoitika wanu watanga kutora mbire nekuti mapoka maviri vanoda ne vasingade vanoda pavanga vachitaura vasingade vanga vachingoita zvishaya zvaita kuti vamiriri vedare paramendi vanga vachisimuka nguva dzese vachaiwa musadaro regai munhu ataura kubva pamutauro wekutanga inisei kumukirana kwatangira pamunamato chaivo saka nyaya yekusheriridzana yekuitira mamirishonga haina kuitwa pamunhu umwe chete yaitwa pavanhu vatanhatu vese asi kuti zvazongoitika kuti wechitanhatu wacho munhu anga achiramba. Zvinongoreva izvo kuti vaivai vanga vachida mutemo vaita chinhu chakanaka chekukorodzana muzhinji kuti vaende vanotsigira zvishe zvavo. Saka hatingagoni kuswera tichitaura pamusoro pevanhu vakundikana makaona zvagara zvinoita kubato rinopikisa kuti pavanodzingana tetisipo pavanotukana tetisipo pavanorovana tetisipo isu hatipo kuzvichenesa tiripo kutaura pozisheni yedu kuti isusu tinotsigira mutemo uri kugadzirwa nekuti unochengetedza nyika.
Avanga vari nhengo yevechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaAlex Taurai Kandishaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Magweta aNeville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemutauriri wezano PF vaChris Mutsvangwa uya akasungwa achipomerwa mhosva yekuchinja mari zviri kunze kwemutemo akwira kudarira pamusoro reHigh Court achida kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvo zvinotevera kunyimwa kwaakaitwa mukana nedare repasi ramajistrate pamhosva yaari kupomerwa iyi iye nevamwe vake vaviri yekuchinja mari pamusika mutema pamwe neimwe yekushandisa masaisai yekambani yekuamerica yeStarlink. Mutongo pachikumbiro ichi wanzi uchapiwa nechitatu chinouya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira uye vakambova gurukota rezvemari vatenda ibiti nezuro vakakwidza chikumbiro chekuti Albert Dzikamai Chekure apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekuchinja zviri kunze kwemutemo mari vachiti mutemo wakashandiswa kusunga Chekure nevamwe mazana vari muusungwa uri kunze kwemutemo. Mugwaro ravo kudarere pamusoro vabiti vanonzi vari kuti haifanirwe kuve mhosva kuti vanhu vachinje mari yemunyika neyekuamerica sezvo mari yekuamerica iri imwe yemari dzinobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo munyika kusvika mugore ra2030. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSouth Africa vazivisa kuti basa rekutsvaga nekununura vashandi vangadai vakatsimbirirwa nemudhuri wakaondomoka muCape Town muSouth Africa rapera uye ongororo itsva inoratidza kuti hapana vamwe vanhu vangadai vasati vawanikwa. Vakuru vakuru ava vazivisa nezvedanho iri nhasi mushure menguva ingada kusvika masvondo maviri kubva zvadhirika chivakwa ichi. Vanhu makumi matatu nevatatu vakafa mutsaona iyi. Vakuru vakuru vemuAmerica neNiger mwari muNiamey vapedzera nguo dzinodzokorora. Vakuru vakuru veAmerica neNiger muNiamey vawedzera nguva yemusangano wepamusoro-soro wavari kuita kusvika muzuva ranhasi wekuronga nzira dzekuburitsa nadzo mauto ose eAmerica kubva munyika iyi. Madzimambo, masabhuku nevanotevera tsika dzechivanhu vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera tsika dzechivanhu pakufukunura makuva ari munzvimbo iri kuda kuvakwa guta idzva reCyber City pedyo neparamende itsva kuMount Abden muHarare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu yakabudisa chiziviso kune veruzhinji nezveurongwa hwekuda kufukunyura makuva ari munzvimbo iri kuvakwa guta iri. Mapfupa acho achizonovigwa kunzvimbo itsva ichazoziviswa. Muchiziviso ichi bazi iri rakazivisawo kuti zvimwe zvinoyereswa nevagari zvichabviswa kana kukanganiswa. Vanoda kupikisa urongwa uhu vakapiwa mwedzi mitatu kubva kutanga kwemwedzi uno kuti vange vaita izvi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vagari vanodarika mazana mashanu munzvimbo iyi vakatarisana nekubviswa munzvimbo iyi kuitira kupa mukana wekuvakwa kweguta idzva iri. Mumwe mugari akatarisana nekubviswa munzvimbo iyi uye kufukunyurwa makuva ehama dzake shanu papurazi retena ndiambuya Vimbiso Karanzi. Ambuya Karanzi vanoti havana kwekuenda nekudaro vanochema-chema kuti makuva aya avakirwe pari kwete kufukunyurwa.
Kuyangeri yekuti dai zvaanotigonekawo kungoti paingosipenzeredzwa kuda. Isisiwo zvedu apenyu totsvagirwa ipo kuenda. Apa pongosiyiwo pakapenzeredzwawo ndozvakati totadzira kuti pamwe ndozvichaitira.
Mumwe mugari wekuMount Upton vaWilson Sakonda avanopa vanhu nzvimbo yekuviga hama neshamwari papurazi retena vanoti pane makuva anodarika chiuru akaverengwa pavari kuviga vanhu pari zvino.
Ava tabvunza vanzi kuoneka 1100 amene kuti 103 here kana kuti 102 ane.
Vasakonda vanoti vazhinji vave kuvigwa papurazi ravo havachina hama dziri muZimbabwe sezvo dzakadzokera kuZambia neMalawi kwadzaibva munguva dzejambanja pakatorwa minda kubva muna 2000 vamwe vachipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika zvekuti hapana achaziva kwavari.
But mamwe mazhinji makuva vanhu vacho abhururwa hapachina vamwe vakadzokera kuMalawi vamwe vari muMozambique.
Amai Snodia Mukanga vanoti pane kuti vanhu vacheme makuva vanofanirwa kutochema kuhurumende kuti vaendeswe kumwe kwekunogara kwakanaka. Vakafanobata chigaro chamambo Chidziva mushure mekufa kwababa vavo gore rapera vaShepherd Chinjiwa avo vanotonga nzvimbo yeMount Upton vanoti patsika yavo vanotora mapfupa emufi oiswa mujira unovigwa patsva.
Tinenge taakutotsvaga machira atinorongerera mabhonzo iwayo anenge abviswa ipapo. Tinotakura tiina nawo kune imwe nzvimbo kwatinotikuviga munhu wepatsva panenge pachitoitwa mabibo ekuti asati kutomiga panyowani.
Mambo Chidziva vanoti kana musi asisina hama sahwira wesvikiro renzvimbo kana kuti mutape ndiye anofukunyura mufi uyu onomuviga panzvimbo inenge yasarudzwa achidetemba kuti mugare zvakanaka sevamwe kuno.
Tinotora munhu wangu munyai wesvikiro mutape anotumwa nesvikiro ndoita sasahwira anoenda otora ipapo nemachira andikutaura matema kana machira anenge ataurwa.
Izvo zvinotsinirwa nasadunhu wenzvimbo iyi vaGibson Katiza Gombo avo vanoti munhu anogona kunovigwa kune imwe nzvimbo chero paitwa chivanhu chinotarisirwa kuitwa pakufukunyura guva rake nekutakura mapfupa ake.
Hatinoenda kunoita zvechivanhu chedu ipapo tichitaura tichiita chivanhu chedu tobva tabvisa makuva iwayo ipapo.
Nhengo yebhodhi resangano revarapi vechivanhu rezinata vaPrince Mutanje Sibanda vanoti vanhu vanofanirwa kufukunyurwa zvichienderana netsika dzevari kufukunyurwa. Mumwe mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mubandiko rinoona nezvezvowanikwa nenzvimbo dzinoyera vaNison Geje vanoti pari zvino vari kuongorora kuti makuva mangani anoda kufukunyurwa panzvimbo nhatu dzanga dzichivigwa vanhu mumaund upten. Sezvakataurwa muchiziviso chebazi rezvekutongwa kwematunhu, zvose izvi zvinoitwa chete kana pasina munhu anenge apikisa danho rehurumende iri munguva yakatarwa yemwedzi mitatu iyi. Hurumende haisati yazivisawo kuti mhuri dzichabviswa munharaunda iyi dzichaiswa kupi, asi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo, vanhu vanobviswa munzvimbo inenge yatorwa nehurumende ichiitwa mabasa ebudiriro vanofanirwa kutsvagirwa kumwe kwekuenda vonogariswa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, bazi reAmerica rinoona nezvemutemo reJustice Department nemusi wechina rakaparura maonero matsva embanje richibvisa muchikwata chezvinodhaka richiisa muchikwata chezvinogona kushandiswa muongororo nemukurapiwa kwevanhu. Danho ratorwa nehurumende iri rinokonzerawo kuti mbanje ikwanise kushandiswa nevanhu mukurapa zvirwere zvakaita sezvinokonzera kusanzwa nzara, kusvotwa nekurutsa. Mamwe matunhu muAmerica akanguva abvumidza kushandiswa kwembanje kare. Vebato remaRepublicans havadi kunzwa nezvenyaya iyi, asi vebato remaDemocrats vanokurudzira kuti mitemo inobata mbanje isunungurwe. Mukusiyana nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Nyaya yembanje inogara ichitaurwa makore ese ese muno muAmerica, especially nguva dzemaelection. Asi chiripo ndechekuti mbanje iye zvinezvi yachinjwa schedule terms of classification as a medical drug. Saka initially yanga iri inonzi schedule 1 where it is supposed to be very addictive but with few medicinal purpose. Now yachinjwa yaiswa pane inonzi schedule 3 where it could be used to do research, medical research, so that it can be used for more medicinal properties. And what this has done ndezvekuti kune mastates muno muAmerica akalegalize marijuana, asi federal government yanga isati yairegalize. It's still the case kuti haisati yaitwa legalize, asi pava nemukana wakawanda wekuti paitwe more research in terms of medicinal benefits emarijuana kana mbanje.
Saka kana takatarisa zvaitwa izvi, zvinoreva here kuti vanhu vanenge vasununguka kutenga nokushandisa mbanje muAmerica?
Hazvisati zvanyatsosvika padanho iroro kusvika temo wachinja in terms of kuti ive legalized, asi chavapo ndechekuti vabvisa marestrictions anga akawanda ekuti macompanies akaita semabhengi anga achipa maloan kumacompanies anenge akwanisa iye zvino kuti ape maloan kune macompanies anoita zvokurimwa kwembanje nokuita maresearch. So ndo zvimwe zvatingati zviri kuita kuti vanhu vafare.
Iyo mbanje pachayo ine zvinhu zvainokonzera here kumunhu anenge achiishandisa?
Honguva hwande tagara tichishandisa mbanje muzvipatara. Inobatsira zvinhu zvakaita seappetite. Vamwewo vachiti inovabatsira in terms of pain control kana kurwadziwa. Kune vamwezve vanga vari kuti nyaya yezvinhu zvakaita seseizures kana kuti epilepsy.
Vanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Panyudzwa mwana wamutsvangu apa zvaratidza kuti aiwa achivengwa ndiani masimba ese. Ndabvuma. Ende ndo kune vese vachiri kuda kuvaruda kutaura kuti Munangagwa apinde muthird term. Kunyepa anovanyudza vese. Aiwa igomwe.
Zvikufara zvisingaiti kunongoti zvikufara nekusungwa kwakaitwa mwana wavava vaimbozviti minista ive vakarwarwa nderusununguko vamutsvangwa. Tiri kuti mubatai naDavid Munangagwa ndoimwe paramhosva. Kana muchiti muri kuita zvinhu nemazvo muchisunga vana vemadhishefu, ngavabati nemwana wavamunangagwa, because navamunangagwa vati vatori nemhosva, mhosva dzavari kuparadza kawandisa. Ndatenda.
Ndaikumbira kubvunza hama dzangu dziri mu security services like masoja, mapurisa, CIO kana vapi zvavo vanoshanda imomo kuti hamuzvioni here kuti vana venyu havana remangwana rakanaka nekuti muri kutadza kubhadharira vana venyu chikoro chacho chinonzi ndechemapurisa chemasoja yacho vana venyu vari kudyei tinongoona kupera kwemwedzi vanhu vakabatwawo mavhiji kunge muri kuzviona sei imimi muchipota muchipuwe mupini nepfuti dzokunoponda vanhu asi imimi muchiona kuti hamuna kugara muri marobots here hamufungiwo here mega kuti ano izvi zvinhu izvi takaita misteki
diko pastudio 7 aiwa ndiri kufara ndine kukumbira chichemo chokuti mbotisvikireiwo kuna vamutsvangwa tisvikirei kuna mutsvangwa tinzwe kuti anoti kudii nezvemwana wake asingateereri mirawo yehurumende hatidi kuti tinzwe zvekuti ano mutsvangwa atitaurire kuti mwana wake akasungwa asina mhosva kwete ndiye anogara kutaurira kuti hurumende yezimbabwe inosunga vanhu vane mhosva ende matare ezimbabwe anotonga vanhu vane mhosva sekugona kwavo naizvozvo anofanira kuzvigamuchira kuti mwana wake akareswa kwasara mavhaza ndiwe wasara kumbira please studio 7 tisvikirewo kuna mutsvangwa tiri kuda kunzwa komendi yake
haa chero musikadi zvenyu kudayira zvetinenge tichitaura tinenge tichikutaurirai chokwadi nekuti handingagoni kubhadhara school fees mwana wangu achienda kuchikoro nezhara hazviiti izvozvo kubhadhara school fees mwana wangu unoenda kuchikoro nezhara iyo hurumende ichitopema inini ndichitopemherawo kuti vana vangu varisadza ndikutopemhawo kwandiri kugara kunoku nepandakagara nekupi nekunemumaese mandiri kufamba ndikutopemhera kuti vana vangu varisadza saka mari yekubhadhara school fees yacho ndinoionepi kana iye munangarwa achizviti ndiye hurumende yezimbabwe achitadza kuwana mari yekupa vanhu vese chikafu kuti varye ini ndinozoiwanepi mari yekuti mwana unoda kurya unoda kubhadharwa school fees munangarwa ana tisine vana vezimbabwe ungori akatarira zvaari izvozvo nekuda kuti kana akawana mari yerubatsiro iyoyo oisawarowo kupa mari iyoyo akawanawo mari yerubatsiro obawo mbichana ipapo haana kana shungu nemwana wezimbabwe kana one dei anga ane shungu nevana vezimbabwe aingoti agore rino kune zhara hakuna anobhadhara school fees
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo Zimbabwe yakamirirwa neZIFA Normalization Committee iri kumusangano we74th FIFA Congress uri kuitirwa muguta reBangkok kuThailand pari zvino. Nyika yeBrazil ndiyo yasarudzwa senyika ichaitirwa makwikwi enhabvu yemadzimai epamusorosoro yepasi rose yeWomen's World Cup mugore ra2027. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Aldebe.
Zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichiparticipata iripo kumameetings nekumusangano yese yeFIFA kozi ndokunoitwawo madecisions akati koshei. Yezve tinoona kuti kwakapinda normalization committee iFIFA iri kubatsira Zimbabwe pamutambo zvenhabvu ichipatsira ZIFA saka zvakakosha zvikuru. Iyezve tinotarisira kuti vanoenda ikoko vemuZimbabwe kunowanzoenda chief executive office. Vanoenda kuti vange vachipatsirika kuti vange vachiuya kuzoimplementa zvinhu zvakakosha kuti mutambo wenhabvu unge uchienderera mberi muno muZimbabwe.
Tinoona kuti iko kuCongress uku Brazil ndo yadomwa senyika ichange yakabata World Cup yemadzimai yemugore ra2027. Tichitarisawo mamiriro akaita nhabvu yemadzimai munyika munoona sei izvi?
Zvakakosha tanga tichitambudzika seZimbabwe pamutambo wevasikana wenhabvu asi munoziva kuti takamboendawo kumaolympics saka takatarisira kuti tinge tichiendawo kuworld cup tichikompita nemacountries fanika vana South Africa nanaNigeria asi tanga tiri kumashure stereki asi tiri kuona kuti iye zvino kwave nenational league. The last time takaita national league haina kuzopera mushe nenyaya dzemari asi tinoziva kuti kune funding inenge ichiva kuFIFA ikashandiswa mushe tinoona kuti zvichatipatsira.
Pane zvingadzidzwe normalization committee iri kubva kuZimbabwe iri pamusangano uyu zvingabatsire nyika panyaya yenhabvu?
Zvakawandisa, iyezve financial discipline ndo yakakosha. Saka the biggest lesson yavanofanira kuti vange vachidzidza vachiuya nayo kuno ndeyokuti vazive financial discipline, vatiudze kuti mari dzavo dziri kufamba sei, iyezve vakomunikete kuti maprograms avo akamira sei tichiendera mberi.
Uyo anga ari muongororo wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe achitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 ari parunhare muBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba misambo yechimanje manje yeurban grooves neafrofusion anonzi Kras Kagoya kana kuti Zikra. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zvaive ziyocho, zvaive ziyocho, ndaindakaziva, ndaindakaziva. Zvaive ziyocho, zvaive ziyocho.
Ndakatanga kuimba mugore ra2021.
Vabereki veukama vaiti kudii muchitanga zvemagitare?
Vaitoda kuti ndidzokere kuchikoro, hapana munhu aida kuti ndiche zvekuimba.
Vari kuitambira sei mumaraini umu mumhanzi yenyu?
Vanhu vari kufarira music yangu nechinoimba pamusoro pezvinhu zvavanosangana nazvo. They see the picture but only from a distant hands. Go to college, you get a real job. Minimal in my shoes will help you change your views. And I'm not unemployed cause I'm lazy. No.
Matambudziko amuri kurwisana nawo ndeapi muindastiri?
Main challenge iripo kushaya mari kuti basa rifambe. Mazuva ano muindastiri vanhu vese vari kushandira mari asi vakawanda vana mari yekuti vawane kubura mimhanzi iri professional. Saka ndiri kugadzira a studio iri affordable yevanhu vanenge inini vane chido nekuimba asi vasina mari.
Kuvanoda kukubata vanokuwana kupi?
Kuna vanozoda kundibata vanondiwana paFacebook sa Kras Kagoya, Kras Kagoya.
Emotions don't matter, I'm only a man. Feelings aside, gotta get the back up against the world. Had to be support, had to be the gangster. Stories be told, and honestly,
For my fans, you know, tenda niri tsugiro rwenyu ende murambe makadaro. Basa ndiramba ndichirova ende pasina imi hapana kwandinosvika.
Was a Friday, chitipai kamwe chete mukoma tumborova nasi magitare.
Ndinotenda nemukana wamandipa kuti ndive pano. Ndinoda kubuda nekambo kerudo kanonzi ndiwe, hakuna mumwe.
Ain't nobody like you, nobody like you.
It's charms to see on the beat.
Used to pretty with no makeup on. Megatron, something like the stallion. Light up every room so they can ignore. Cause shorty got moves, yepa anaconda. Oh na, nyash kunge yepa jaws. So fine night, andi jaka kunge vodka. Chakwitira zese za unoda. Zando kwanisa, daka faris. Blue skies when I got you in my arms. Big smile every time you come around. My problem is to disappear. Menos on Nita, all the lies make sense. Drive me crazy, see na license. If you na ugare forever. Mano churim bava ye moyo rikeva. As na basan chakuda forever. Bona life ya choya ne flavor. Sha.
Nzwisai kambo kanonzi ndiwe hakuna mumwe kubva kuna Kras Kagoya anozivikanwa nerokuti Zekra kana mumwe ngati mumwe manzi muhurukuru yaita naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure nawo pano pachirongwa, tumirai mawhatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri, musakanganwa kuti nhasi manheru muchirongwa chedu chaLive Talk na 8 PM tiri kutaura nezvekukwira kudarira High Court kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vachipikisa kusungwa kwevari kuchinja mari dziri kunzi zviri kuitika kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.